manera kana kamuri yeZimbabwe ino istudio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
manero kanaka vatereri tinosangana zvakare manero anasi kuri muswe shondo gumiguru 19 2021 makaterera ku studio 7 nevenyure nyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri mu Washington DC tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi ini ndini Blessing Zulu ndiri mu Washington DC ndichiti hezvinei zviri muchirongwa chedu chanhasi bazi rezveutano rinoti vanhu vatatu vakafa nechirwere checovid-19 nezuro murwiri wekodzero dzevanhu vadhewa mavhinga vanoradzikwa kumusha kwavo kuchivhu nhasi nhengo dzebato rezanu pf dzokandirana makobvu nematete kuchinoi nhasi iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiva kwamuri dzichibva kuno kustudio 7 iri muwashington dc rezveutano rinoti vanhu vatatu vakafa nechirwere checovid-19 nezuro zvasiya vafa kubva zvatanga chirwere ichi kupararira vave zviuru zvina nemazana manomwe nemakumi maviri kana kuti 4782 vanhu zviuru zviviri nezana nevatanhatu kana kuti 2106 vakabatwawo nechirwere ichi zvasiya vanhu zana rezviuru nemakumi mapfumbamwe nechimwe zvine mazana matanhatu nemakumi manomwe nematatu kana kuti 191673 vabatwa nechirwere ichi kusvika pari zvino bazi rezveutano rinotiwo vanhu vabayiwa nhomba yecovid-19 kekutanga vave mamiriyoni mana nezviuru makumi mana nemanomwe zvine mazana manomwe nemakumi mana nematatu kana kuti 4,047,743 vanhu vabayiwa nhomba kechipiri sezviri kukurudzirwa vave mamiriyoni matatu nezviuru zvitanhatu nezvitatu zvine mazana mapfumbamwe nemakumi matatu nemana kana kuti 3,063,934 hurumende inoti ine chinangwa chekubaya vanhu mamiriyoni gumi nhomba kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana mukupera kwemwedzi uno kuti nhomba iyi inyatsoshanda zvakanaka kuuya kwemhando itsva yecovid-19 inonzi omicron kwapawo kuti uwandu hwevari kurwara necovid-19 huwedzere zvakanyanya paakazivisa hurumende kuti mhando itsva yechirwere ichi yainge yawanikwa munyika musi wa5 zvita painge paine vanhu zviuru zviviri nemazana masere nemakumi mana nematatu kana kuti 2,843 vairwara asi kusvika nezuro vari kurwara vainge vave zviuru makumi mashanu nechimwe nezana nemakumi matatu nematanhatu kana kuti 51,136 mukuzeya nezvekupararira kwechirwere checovid-19 uku tabata nyanzvi munyaya dzezveutano uye vakambotungamirawo chipatara chechitungwiza Dr. Enoch Maida
mhando yeutachiona hweomicron uhu hwecovid-19 hunokurumidza kutatapuriranwa zvikuru kudarika dzimwe mhando dzakasiva saka ndosaka muchiona kuti nyangwe mafigiri chaiwo munyika yeZimbabwe munyika dzekusouthern Africa munyika dzokuEurope zvikuru sei dziri kuratidza kuti vabatwa noutachiona hwecovid-19 vakatarisana nemhando yeomicron mumazuva adarika zvinotoratidza kuti mafigiri iwayo akatokura kudarika mafigiri akasimbovapo nedzimwe mhando vakaita sana delta variant vayavaya
zvii zvamuri kukurudzirawo kuti vanhu vaite kudzivirira kutapurirwa kana kufa nechirwere ichi
chatinokurudzira chagara chichikurudzirwa ndechekuti vanhu ngavabayiwe nhomba yecovid iyoyi mavhaccine aripo akatenderwa neWorld Health Organization akatenderwa nehurumende saka muchaona kuti vanhu vazhinji vachiri nevamwe vavo vachiri nekufunga kuya kwokuti zvine zvazvinozovaita zvakaipira muviri wavo asi chokwadi chiripo ndechekuti sainzi haisati yaona izvozvo
saka zviri kutaurwa izvi zviri kubve picha izvose paonerei
dzinongovawo nhaurirano dzevanhu vanenge vachingotaurawo makuhwavo kwavanenge vari asi vasina umbowo hunoratidza kuti pane makomplications akamboonekwa akasionekwa nenyaya yokubaiwa nhomba yeCovid-19. Saka vanhu vane kuvarairwa ikoko nokusangoda kuti hai inini handisati ndafunga kuti ndingada kubaiwa. Saka muchaona kuti kazhinji vanhu vakasiona kuti Omicron iyo iri kunyanya kupararira mune vasina kubaiwa nhomba yeCovid-19 kudarika kune vakabaiwa.
Zvine dambudziko ripi chaizvo kune vasina kubaiwa?
Pakupedzisira kana pachizomuka macomplications kana kurasikirwa noupenyu, zvinomuka kune vaya vasina kubaiwa kunyanya. Saka vanhu vari kukurudzirwa zvikuru kuti ngavabaiwe nhomba iyoyo yeCovid-19. Zvinobatsira kuderedza kubatwa noutachiona hweCovid-19 kana kurwariswa nahwo.
Dr. Enoch Maida, nyanzvi munyaya dzezveutano, vari munyori musangano reZimbabwe Medical Association mudunhu reMashonaland, vachitaura vari parunare muHarare. Kunetsana kunotyisa kuri kuenderera mberi mubato reZANU PF, uye nhasi dzimwe nhengo dzevechidiki dzebato iri dzaratidzira zvakasimba pamusangano webato iri weProvincial Coordinating Committee wanga uchitirwa pachinoi University of Technology. Nunurai Jena anotipa nyaya inotevera.
Vechidiki vanodarika zana vasvika musangano uri pakati vari mubhazi nemotokari diki ndokusvikoimba nziyo dzehondo yechimurenga. Mukuratidzira kwavo vanga vachiti vanoda sarudzo dzematunhu dzakajeka dzisina chitsotsi. Vadoma mutevedzeri wegurukota rezvekuburiswa kwemashoko vakainesi paradza semumwe mukuru asina kuita sarudzo dzematunhu madiki zvakanaka. Mumwe wevechidiki anga achiratidzira asina kuda kudomwa nezita wekumhangura anoti pane nzvimbo dzakawanda dzisina kuitwa sarudzo.
Izvozvo madhisi mamwe ese akaitwa asi mhangura erecheni emhangura one district haina kuitwa nenyaya yakainesi paradza ndeyakakonzeresa napisi wake anonzi Ganizani Zulu ari kuita vanhu wekuimposa akuita handpick ari kutora vanhu just for himself onzi munhu akuna kukwika even chigaro choprovinsi.
Izvi zvatsigirwa nemumwe wechidiki vaLazarus Meki vekumakonde.
Ndiri kungoti tinongoda justice kubva kuna Kindness Paradza DCC chairman ndiye ari kukonzera confusion mumhangura ari kugadzira maparareo structures emusangano haasi kuda kuti vanhu vaexercise democracy yekuti vakwanisa kunge vachivhotera vanhu vavari kuda.
Vaparadza varamba kutaura vachiti titaure nevakafanobata chigaro chasachigaro wedunhu vaAbia Mujeri avo vati mhangura rimwe rematunhu madiki anosvika 26 asati apera kuitwa sarudzo. VaMujeri vanoti pane vamwe vakuru vari kutaurira vana vemusangano manyepo panyaya dzesarudzo kuti varatidzire.
Tine 430 madistricts akaita established in Mashonaland West Province. 404 ndo akasubmitwa. 26 asati asubmit, they are still there. Ane maproblem. Saka ndo arikugadzirwa nasi up to tomorrow. We will submit them after that maproblem. So for the Mangura one, we still have to go there to know that's a problem in Mangura one. Okay. Saka ina kusubmitwa. There was no reason to fight or to do what. Pane munhu ango inside tavana, vaudza zvinhu zviri wrong.
Mutauri webato reZANU PF vaChristopher Mutsvangwa avo vanga vari pamusangano vati hapana chekuratidzira sezvo nhasi kwanga kuri kushevedzerwa mazita evanhu vakaisa mazita avo kuti vapinde pazvigaro.
Tingotaura kuti nhasi kwauri kungodaidzirwa mazita evanhu vari kuenda kumaelections, hapana abviswa, hapana apamidzirwa. Saka hapana chikonzero chekuti pangave nemunhu angave nekunyunyuta nazvo. So tatoshamisika kuti kana papaine vaenda handa kuziva kuti nezi yacho ndei. I'm sure resident minister achaona kuti zvafamba sei because vanhu havafani kuuya kuzongoita bopoto pasina chikonzero. Vamatuke vangouya kuzotora mazita. Saka kana vachitorwa mazita emaelections chingakunetse chii, chingakusote chii hapana.
Sachigaro weplatform for youth development vaClarissa Madhuku vanoti vanhu vari kurwira zvigaro mubato reZANU PF nekuti ndimo mune mukana wekupfuma zviri nyore zvine huori.
ZANU PF dzekuti makwikwi ari kuita kumaprovinsi akakura chaizvo zino kwa za kuti budira zino zitatu se kuona kwangu chekutanga ni chekuti mnyika ili Zimbabwe ma opportunities chayo chayo anotuwa inikwa kumusangana we Zanu PF nikuti Zanu PF ndilo zvebato riri kutonga kana ndiyo hurumende saka tona kuti upfumi huri mukati meZimbabwe hunosanganisa upfumi hwatiri kuona kuma mining kuti ukwanisa kunge une upenyu hwanorarama zvinonyatsa kuendeka kunge uri muma structures kana kuti unge uchikondrorwa nemusangano weZanu PF.
Munyarikana anoremekedzeka pamusangano wanhasi vari munyori mukuru wezvekudzivirirwa kwebato rezanu PF mupolitibhiro valaf momatuke vati vanhu vanofanirwa kuita sarudzo murunyararo semhuri imwe chete. Kunyange chirwere checovid-19 chiri kupararira zvine mutsindo, vamwe vanopikisa vachirambidzwa kuita misangano nemapurisa, vatsigiri vezanu PF vange vachimba vakawanda vasina kana kupfeka mamask. Hatina kukwanisa kubata gurukota rezvemukati menyika vakazembeka zembe kuti tinzwe kuti sei Zanu PF vari kuita misangano asi veMDC vachirambidzwa nguva zhinji. Sarudzo dzebato iri mumatunhu akawanda dziri kukonzera mhirizhonga uye vamwe vakatoendesana kumatare edzimhosva kumanikaland neHarare. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Nunurai Jena.
Gweta rinorwira kodzero dzevanhu vadewa mavhinga varadzikwa nhasi kumusha kwavo kwahwirisha kuchivhu. Vamwe vanga vari pakuradzikwa kwava mavhinga vanosanganisira mutungamiri webato guru rinopikisa reMDC Alliance vaNelson Chamisa uye mutungamiri werimwe bato rinopikisa reNational Constitutional Assembly muzvinafundo Lovemore Maduku. Vamavhinga vakashaya musi wa4 zvita kuSouth Africa uye vainge vave nemakore 42. Vainge vari mutungamiri wesangano rinorwira kodzero dzevanhu reHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica uye vasiya mudzimai amai Fiona Mavhinga nevana vana. Mushakabvu aizikanwa nekubatsira varombo zvakanyanya zvikuru vaya vanenge vachikorerwa kodzero dzavo. Vamavhinga vaizikanwawo nekusaruma vachifuridzira uye vaigara vachitaura zvakanyanya panepfenyuro ino yeStudio 7.
Zvakawanda zvinogona kuitwa nemasangano akazvimirira muZimbabwe kuti vamise hurumende kuunza udzvanyiriri nenzira yemutemo. Vanofanira kuti vataure nedare reparamenti nevamiririri kuti vasaisa mitemo isina kusarukana. Zvakarewo vane mukana wekuenda kumatare edzimhosva ngavataure nemagweta kusanganisira magweta anomirira kudzero dzevanhu ari mukati meZimbabwe kuti nyaya iyi ikwidzwe kumatare isati yaenda kure, kusati kwava nemutemo wakaipa kwazvo. Zvakarewo kukurudzira vanhuwo zvavo kuti vataure nevatungamiri venyika nevatungamiri vari muparamendi kuti vasagadza mitemo isina maturo vachikona kuita zvinhu zvinoraramisa nyika, zvinopa upenyu kunyika, kwete kushingirira kutsvaga mitemo inoshungurudza.
Iro izwi ramushakabvu dewa mavhinga. Tinoti zororai murugare. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden vari kutarisirwa nemusi wechipiri kuzivisa nyika yavo nezvematanho avachatora kuedza kudzivirira kupararira kwemhando itsva yeCovid-19 inonzi Omicron. Kupararira kweCovid-19 uku kwave kumanikidza zvikoro zvine chitsama muAmerica kumbovhara. Mhando yechirwere ichi iri kupararirawo zvinotyisa munyika dzakaita seBritain, Germany neNetherlands. Nyika dzakawanda dzave kukurudzira kuti vanhu vabayiwe nhomba. Turkey yazivisawo kuti ichapa nyika dzemuAfrica nhomba inodarika ma10,000,000. Ukuwo South Africa, imwe nyika yakatanga kuona mhando yeOmicron iyi, inotiwo ichapa dzimwe nyika dzemuAfrica nhomba 2,000,000 dzemhando yeJohnson and Johnson. Mauto emuSudan nhasi avhara migwagwa yeguta guru renyika iyi reKhartoum, achiedza kudzivirira vanhu kuratidzira nekusafarira kwavo utongi hwemauto aya akabvuta masimba achishandisa pfuti musi wa25 Gumiguru. Muchirongwa chedu chatinotarisa zvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo kana kuti Youth Forum, Nasi tine urukuro na amai Shingai Nyirenda vanotungamira sangano Regal Child Network muZimbabwe. Amai Nyirenda vanoti nyaya yekuti vanhu vambogara muZimba senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere cheCovid-19 iri kupa kuti vanasikana vakawanda vambunyikidzwe muZimba. Ngatinzwei hurukuro yataita navo.
Nekuda kwekushaya zvekuita munguva ino, vana vari kupedza nguva yakawanda vari pamba vasina zvakanyatsorongwa zviri kuitwa. Saka kazhinji kacho tiri kuona kuti vana vari pakati pemakore 12 kusvika pa16 vari kubatanidzwa munyaya dzekuita zvepabonde, kazhinji kacho vachiita zvekumanikidzwa. Uye takaongorora zvakare kuti dambudziko iri riri kutonyanya nekuti kwapumirwe mhosva wacho vari kumanikidza vanasikana ava, vanhu vekuti mwanasikana wacho anenge achiti ari kudana nemunhu iyeye. Kashoma mupomerwo wemhosva paari munhu asingazivikanwi nemwanasikana uyu. Matambudziko anowira mwana uyu kazhinji zviri kuguma nekubata pamuviri zvaanenge asina kutarisira uye kuregedza chikoro. Vana ava kunyange mutemo wavo kubvumira kuti mwanasikana aramba achienda kuchikoro. Tiri kuona kuti kazhinji kacho mwana iyeye anopedzisira atoregedza chikoro nekutya kusekwa nevamwe uye kuremerwa nekutarisana nevamwe.
Ndeapi mamwe matambudziko amuri kunzwawo akukanganisa raramiro yemwanasikana?
Vabereki vazhinji vakarasikirwa nemabasa paCovid-19 apo zvichiita kuti vatadze kuriritira mhuri dzavo. Mari dzavaiva nakare hadzichakwanisi kubatwa nenyaya yekuti kumabasa hakuchaendwa. Kana kutengesa tengesa kwacho mari dzacho dzinenge dzisipo dzekuti variritire mhuri. Saka vanasikana vari kupedzisira vaita zvechifambi, vaakubatanidzwa mune zvekuita zvepabonde zvisiri pamutemo nevanhu kazhinji kacho vanhu vanenge vari vakuru chaizvo kwavari. Zvopedzisira zvoti vana vanoita zvirwere uye shungu chaidzo dzekuti vararamirewo zvine chinangwa panenge pasisina. Saka mwana iye anopedzisira arasikirwa netariro yeupenyu uyezve anenge akutadza kuenda kuchikoro uye remangwana rake rinenge risina kujeka nekuti kana apedzisira chikoro panzira hapana umwe mugumisiro waanenge akanyatsotarisana nawo une kubudirira kuri mukati mazvo.
Ko matambudziko ayanga agadziriswa sei?
Kuti matambudziko ayanga agadziriswa sei, nguva yaakupedza vana vasina zvokuita zvakarongwa yawandisa. Zvaakuda kuti ivo vana vanzwisise uye kubatsirwa kuti vave nezvinangwa zvinovabatsira paupenyu. Vabereki uye vanoda kubatanidzwawo pakubatsira vana vavo nekunyatsoongorora mafambiro ari kuita vana vedu, tizive shamwari dzavo uye kuti zvii zviri kuitika kwavari pavanenge vasina zvekuita zvechikoro. Kazhinji unotonzwa mwana achitaura kuti mukomana aiuya kumba ndokwavaisanganirana. Saka sevabereki ngatipei ngwariro kune zviri kuita vana vedu, tozouyawo kumapato anosimudzira kodzero dzevana. Pachinzvimbo chekupedzera nguva mukugadzirisa matambudziko atomuka kare, tingada kuvawo nemapurogiramu anobatsira kuti vana vave nemafungiro anokurudzira kuzvichengetedza uye kutoita zvirongwa zvokusimudzira kuzvichengetedza, yatingati safeguarding pachirungu. Mungava muzvikoro here, mungava munharaunda dzatinorarama tiri, tive nemapurogiramu anobatsira vana kudzivirira dambudziko risati raitika pane kuti tizorwisana nedambudziko rinenge ratomuka kare.
Zvii zvimwewo zvamuri kukurudzira kuti vana vaite kana vachimbunyikidzwa muZimba?
Tinokurudzira kuti nyaya yekumbunyikidzwa iyi inoda kufumurwa. Saka vanofanira kuva neushingi hwekutaurira mapurisa uye kubatawo mamwe mabato akaita sechildline pa116, Girl Child paFacebook, kuti vamhangare nyaya dzinenge dzichiitwa pakumbunyikidzwa kwevana ikoko. Kana zvichinetsa, wanai mumwe munhu wekutaura naye wamunoimba naye uye kuti muve nechokwadi chekuti mabatsirwa paitwa chimwe chinhu pakumhangarwa kwenyaya iyoyo. Musatye, nekuti mugumisiro wacho unotoita kuti zvinhu zvokunakirei pane kuti murambe makanyarara, nekuti zvinopedzisira zvakwadza upenyu hwenyu, zvinopedzisa zvaita kuti mushungurudzike pakugara kwenyu.
Tichitarisawo mitemo yenyika yakanangana nekodzero dzemwanasikana, mungati iri kunyatsoshanda zvakanaka here?
Pane imwe iri kubatsira yakafanana neEducation Amendment Bill ichangobva kuitwa. Kodzero dzemwanasikana tingangoti mwana wese kuti awane dzidzo tikuona kuti iri kusimudzirwa kwazvo nemutemo wemutsva uyu wakagadziriswa. Vana vakukwanisa kuendawo kuzvikoro kunyange mwana aine pamwiri, akubvumidzwa kuti apedzise chikoro chake, chinova chiri chinhu chakanaka. Mwana anofanira kuwanawo kodzero dzekuti apedze chikoro chake. Kazhinji vanotaitarisira vanhu kana nanhasi vanongotarisa mwana ano pamwiri kuti mwana uyu akaita musikanzwa, mwana uyu akafunga zvokuzviitira zvepabonde. Asi kazhinji kacho tichiongorora nyaya idzi, vamwe vana vanenge vakasvika pakuita pamwiri ipapo nekumanikidzwa. Saka hatingadi kuti mwana akadaro arasikirwe netarisiro yekudzidzawo. Chinei chida kuti mwana iye apedzewo chikoro.
Amai Shingai Nyirenda vanotungamira sangano reGirl Child Network Zimbabwe. Vanga vari paRunare muHarare.
Simba rangu muri simba rangu muri simba rangu unondipa simba.
Iko zvino tochienda kuna Tanonoka Wande achitipa chirongwa chinotarisa nhau dzezvitendero kana kuti religious forum.
Vatereri, tinosangana zvakare svondo rekupedzisira tisati tatamba Christmas yegore ra2021. Ini ndini Tanonoka Wande ndichiti nhasi ngatinzwe mashoko anobva kuvamwe vafundisi vaitaura nesu mugore ravakupera iri. Reverend Fatima Garikai, kwazisai nokutaura nevatereri vedu.
Regai ndikukwazisai mose ndichiti muzita raBaba neremwanakomana neremweya anoera. Tasvika zvakare mukati merimwe gore ratiri kupemberera nguva yeKrisimusi, nguva yatakajarira zvikuru patinotanga kuona vanhu vachigadzirira zvinhu zvakasiyana siyana, zvipangidzo zvinoratidza kuti pane chinhu chikuru chinoda kutanga kupembererwa. Tinotozviona zvichiitika mukati meupenyu hwedu, mukati medzimba dzedu nemukati menharaunda. Tinoona masaini anoratidza kuti vanhu vane chavari kugadzirira chinhu chikuru. Ndinoda kuti nditaure pane maKristu kuti patiri kugadzirira zviro zvepanyama, ngatidzokerei zvakare tinogadzirira zviro zvepamweya. Titange kugadzirira zvipo zvemweya kuti titange kuzvigashira kuti Mwari chiuyai mutizadze, Mwari chiuyai mutirangarire nemutoo unoshamisa, tione zvibereko zvitsva zvitange kubarwa zvisina kumbojairirwa nevakatitenderedza, vasina kana kumbobvira vakaona zvese. Zvibereko izvozvo ndozvataa kuti ngazvisvika munguva yekuti zvichizvarwa, zvichibarwa, zvichioneka kuti pane chinhu chakanaka chitsva chabarwa pana mai nhingi, pane chitsva chabarwa pana baba nhingi, pane chitsva chabarwa pane mukomana pane musikana nhingi. Izvozvo zvitsva ndozvatamirira, ndozvatakatarisira kuti Mwari vatibatsire, Mwari vatiitire zvakanaka mu2021.
Tinotenda mufundisi Fatima Garikai vari mudunhu reMissouri muno muAmerica. Reverend Levi Kadenge, tauraivozve kuruzhinji rweZimbabwe.
Tasvika munguva yeChristmas, nguva yatinogamuchira chipo chomwanakomana Jesu Kristu wakaunzwa pano naBaba mushure mekunge iye mwanakomana abvuma nokutaurirwa mashoko nedare rokudenga rikati hangatumwe pano pasi ndiani kunogadzirisa zvinhu. Zvino Jesu Kristu vakabvuma kutumwa kuti vagadzirise zvinhu zviri pano pasi, kuti zvibayiro zvisava zvakawanda zvinoparadzirwa ropa, asi ave chibayiro chimwe chete chinopirwa kamwe chete chichifira pasi rose, kuitira kuti isi tipone tive neupenyu hunoendeka. Muzita raBaba neromwanakomana neromweya mutsvene, amen.
Tinotenda zvakare Reverend Levi Kadenge nemashoko avo vari kuHarare kuZimbabwe. Tochienda kuna Reverend Oliver Mandisodza. Ndinoimba kuti makasimba mufundisi Mandisodza, taurai henyu kuvatendi nekuruzhinji rweZimbabwe pamusoro pezuva ratakatarisana naro iri.
Mufaro wangu kusangana nemi zvakare panguva ino yeKrisimusi. Tichiti Ebeneza, Mwari watigonera, Mwari watirwira kuona zvemukana wekupembera kuzvarwa kwemwanakomana wake. Soko raMwari kubva kuna Matthew chapter 2 verse 10, not wakati waona nyeredzi wakafara nomufaro mukuru kwazvo. Wakati waona nyeredzi wakafara nomufaro mukuru kwazvo. Tinofara nekuti tine zvataka sangana nazvo, tine zvataka uona mugore rino. Asi patiri kunguva nhau yekuzvarwa kwaJesu Kristu, inhau inongounza mufaro mukati moupenyu hwedu. Ndinokushuvirai mhuri yeZimbabwe kwese kwamuri ikoko kuti wanai nguva yekufara nekufara kukuru kwazvo, nekuti Jesu wazvarwa, nekuti Jesu wauya kuzotidzikinura. Tinoramba tichirangaridzwa tichifara kuti tavana zvemukana yokurarama zviri maringe nekuda kwaMwari. Tinotenda kuti Mwari wacharamba achitiitira zvakanaka kubva zvino tichienda mberi muzita remuropa raJesu Kristu. Ndatenda.
Mazvita zvikuru mufundisi Mandisodza, tinovatenda zvikuru. Tinotendawo vamwe vafundisi vose vakatibatsira kunzwisisa shoko raMwari mimwedzi yegore rino. Tinoimba kunzwa kubva kune vamwe vafundisi svondo rinouya. Vatereri, ndinokutendai zvikuru mukutitandadza kwemwedzi yose iyi. Tumirai maaudio enyu ezvechitendero paWhatsApp namba dzinoti +1 301 919 8140. Ini ndini Tanonoka Wande ndichiti ivai neChristmas yakanaka vateereri.
Jesu simba rangu, muri
simba rangu, muri simba rangu, munondipa simba.
Jesu simba.
Tinotenda Tanonoka Wande, uye tinodawo kupa kutenda kuchikwata cheChrist Like Choir chine kambo Jesu isimba rangu atinoshandisa muchirongwa chino. Mumitambo yenhabvu yeCastle Premier Soccer League yatambwa nhasi, Dynamos yakunda Cranbourne Bullets 1-0. Manika Diamonds yarwa Highlanders 1-0. Regaitimbotarisa musoro inawo zvakare. Bazi rezveutano rinoti vanhu vatatu vakafa nechirwere cheCovid-19 nezuro. Murwiri wekodzero dzevanhu ainge aine mukurumbira munyika nepasi rose vadhewa mavhinga vanoradzikwa kuchivhu. Nhengo dzeZANU-PF dzokandirana makobvu nematete kuchinoi. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokoneka nemufaro ndini wenyu Blessings Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri. Ndokusiyai mina Gibbs Dube muchinzwa nhau dzeIsindebele.
kwakuyisikhathi sendaba ku-VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Bona mbukela ku Studio 7 ngesonto mhlaka 19 kumpalakazi 2021 ngo Cape Town. Endabeni zethu lamhlanje. Abantu abaningi sebelungiselela ikhefu leKhisimusi eZimbabwe ngesikhathi limemetheka ngamandla igciwane le-COVID-19.
Angiboni kuyinto enhle ukuhlanganisa abangane lelihlobo ngeKhisimusi.
Odabuka eZimbabwe ohlala kule South Africa ujova ibhayisikili esuka eGoli elubhekise eZimbabwe.
Injongo yami awareness ye-COVID-19.
UZulu kuvalelisa uDiwa Mavinga wayelwela ilungelo loluntu.
Ngizahlala ngimkhumbula njengomlweli wamalungelo okade lokuzimisela okukhulu.
Uyakhala ugogo othi kanikwa ukudla ngabalandeli bebandla leZANU-PF nohulumende.
Basiphiwa ukudla, ukudla kuphiwa bona abezayo.
Zalethulela ezamasiko, ezabatsha kanye lezokholo lesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye izosizwa kulomsakazo. Sebelungiselela ikhefu leKhisimusi eZimbabwe loba limemetheka ngamandla igciwane leCOVID-19 elibulele abantu abathathu izolo elizweni. UMavis Gama usethulela lolu daba.
Abantu abaningi bathi bazalandela iziqondiso zokuzivikela kumkhuhlane weCOVID-19 ngekhefu leKhisimusi. Kube labanye njalo bathi kunzima ukwenza lokhu ngesikhathi behlangana lezihlobo labangane. Bathi bayakunanzelela ukuba liyamemetheka igciwane leCOVID-19 eZimbabwe lemhlabeni wonke jikelele. Ngakho ke lilakho ukumemetheka ngamandla ngesikhathi sekhefu leKhisimusi. Umnumzana Joseph Dube ohlala kobulawayo uthi akumelanga abantu bebuthane ngekhefu leli.
Angiboni kuyinto enhle ukuhlanganisa abangane lesihloko ngeKhisimusi senza imithimba ethize ngesikhathi lesi seCOVID. Ongasi COVID yodwa esesabelayo leflu lesigcwele indawo yonke.
Umnumzana Pastor Mpofu uyakusekela lokhu.
I mean, because of this new variant Omicron, as lo mdalo ngezwa kuhle, I wouldn't want to expose him kakhulu. So it's just Christmas with the inner cycle ye family yethu. Ngiyabe ngavakashi kangako, just gonna be there labazali endlini, enjoying the meals ze Christmas. Ngithi yakwazi ukuthi ziyi 7 colors. Ngizabe ngizirelaxele nje endlini.
Kodwa unkosikazi Agnes Mlilo uthi uyabe ezijabulela lezihlobo loba limemetheka igciwane leCOVID-19.
Angiboni ukuthi likoroni yedlula leyi 5 years. So lisho ukuthi singaspenda 5 years singavisithelanga ama-friends le-family. Hayi ke mina ngiyavisithela i-family yami.
Unkosazana Odetha Ngowe laye uthi uzahlangana lezihlobo ngekhefu leKhisimusi.
Leli kefu le Christmas sizayenza lokho sakwenza ngomnyaka ophelileyo odlulile. Sahlangana lezihlobo, sakosa inyama, sajabula thina, COVID or no COVID.
UJunior Moyo uthi uzakwethekelela labo acabangela ukuba kabalagciwane le COVID-19.
Mina engingakwenza ukuthi ungiyakhuluma lezihlobo nabangani babuze ukuthi bona basesimene sinjani. Lami ngizicheck ukuthi ngisesimene sinjani. Then if phakathi kwethu kungelo le-COVID, ngizokhona ukubavakatshela. But if kuyabe kulo le-COVID, lami angeke ngivakatshe ngoba ngizobe ngingafuni ukuba le-COVID.
Unkosikazi Martha Sibanda ohlala e-Country Park kobulawayo uthi kayisoze ibe mnandi iKhisimusi yalo nyaka ngoba abantu besesaba ukuhlaselwa ngumkhuhlane we-COVID-19.
Ngibone ngani ayisoze yajabulisa kakhulu. Ngoba abantu abasoze bachilise ngendlela abakhangelele ngayo ngendaba ye-COVID. Abanye futhi bazayihleka ukuvakatshela ezinye izihlobo, especially labo abasemazweni, ukuthi bafinyelele uzofika ngapha eZimbabwe kuyabe kunzima kakhulu ngendaba ye-COVID. Bone ngani okunye abazabe bekwenza abantu ikuthi abantu bazayihlalela ezindlini zabo ngendlela yokuthi besesaba umkhuhlane we-COVID
kuyabe kungela bantu lonyaka emzini kankosikazi Lois Mabhena ngenxa ye COVID-19.
Ngoba ngenxa yomkhuhlane lo omemethekayo kakhulu we COVID-19 ospreadayo. So mina lemuli yami umbona sizadlala sisodwa lemuli yami singavakatshanga. Njalo kunye izihlobo zethu ezikhatshana kababuyanga. Thina silokuthi nxa izihlobo zingabuya sihlangane sibe baningi kudliwe kube mnandi kujajule. But lo nyaka hayi kuzabe kulomahluko.
Abezempila kahle baxwayisa abantu ukuba bengayekethisi iziqondiso zokuzivikela kumkhuhlane we-COVID-19 otholakale ebantwini abedlula inkulungwane ezimbili 2106 izolo eZimbabwe. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama.
Kusenjalo umnumzana Melin Dlovu odabuka eZimbabwe ohlala kule South Africa ujova ibhayisikili esenzela ukulimukisa uzulu ngobubi bomkhuhlane we-COVID-19. Usesendleleni elubhekise kobulawayo. Sikhoxela ye esefika eMusina.
Injongo yami awareness eye COVID-19 kanye nje neminye imkhuhlane engabe ikhona esiyitholayo. Ngoba uma ungakhumbula ukuthi COVID ibuye ngeumnyaka ka-2019. Abanye baba nayo, abanye basinda, abanye bayashona, abanye bayaphila. So kuyikuthanda kwaNkulunkulu konke lokho. So ngizokuthanda ukukusho ukuthi abantu bakhuthazeke ukuthi behambe be tester iCOVID-19, bevaccinate. Zama ukuthi sisebenzise imithi lesiyitholayo lapha. Wamanje ngoba ngisendleleni ngisaphumula nje okwemzuzwana nje ngizoqala futhi uhambo lwami. Okwamanje sengenze 100 kilometers ngilapha eAmaskral. Abaningi bahamba bechama uta, abanye bangisupporta, abanye uyabubona ukuthi umuntu ubuhlungu. Kodwa ke hayi, okwamanje nje isimo besise right. And into engizwisa ubuhlungu, ifamily yami ayimvumelanga ukuthi ngihambe lolu hambo. Kodwa mina ngokuzimisela kwami ngizamile ukuthi ngiluthathe lolu hambo. Ngoba khona manje bayafona, abanye bangihalalisela uhambo oluhle, abanye bayakhala. So into yakhona nami ingizwisa ubuhlungu.
Ukwenze ngaliphi konke lokhu baba?
Kunje unkosikazi ubeka khala engavuni ngihambe. So into yakhona iyangizwisa ubuhlungu, kodwa omunye sezozitshela ukuthi hhayi unemali or akanamali. Mina into ezothanda kuyisho nje ukuthi anginamali, akekho nje umuntu onginikeza imali, njalo ngingumuntu ongasebenziyo. Ngiziphilela nje ngokugibela amabhayisikili, abaningi nje bangazi. So hayi okuningi bengithanda ukuthi ngikukhulume mase ngiseduze nasekhaya.
Lo ngumnumzana Mary Ndlovu odabuka kwele Zimbabwe ohlala kwele South Africa. Sixoxe laye eduzane leMusina. Wayelwela ilungelo loluntu umnumzana Dewa Mavinga ungcwatshwe namuhla eJivu esavelweni seMashonaland East. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba.
Izihlobo, abangane, abalela ilungelo loluntu labezombangazwe bathe gwaqa emzini kaMavinga lapho abamvalelise khona bencoma imisebenzi yakhe. Umnumzana Themba Chiveya okuhlanganiswe yeCenter for Democracy and Peace Advocates umunye wabavalelise uMavinga osenamaviki amabili wabhubha.
Udewa Mavinga, Mavinga, ngizahlala ngimkhumbula njengomlweli wamalungelo okade lokuzimisela okukhulu ekulweleni amalungelo oluntu. Njalo ube ngumuntu okade elobuqotho emsebenzini wakhe wokulwela amalungelo. Ube ngumuntu okade senelisa ukusebenza labantu bonke kungalani lokuthi ngumuntu oyabe ekusigaba lesikhundla siphi.
Umnumzana Pride Mkono owasebenza loMavinga kuhlanganiswe Crisis in Zimbabwe Coalition laye unxune kakhulu imisebenzi kaMavinga.
Mina njengomunye obalela amalungelo abantu ngikhumbula impilo kamuyi umnumzana uJoe Mavinga lo obengudirector wo Human Rights Watch kahle kahle kanye kanye lokuba yililoya lamalungelo abantu esingathi human rights lawyer njengomuntu obelothando ngelizwe lakhe leZimbabwe efuna ukuthi abantu bonke bebekholisa amalungelo abo lawo asemthethweni constitution kanye la kwamanye ama conventions iZimbabwe eyawasayinayo anjengaba United United Nations Declaration for Human Rights laba African Charter for People for Human and People's Rights lokhu bekuyenza bhala ama incwadi eziningi kakhulu kankasela ukuthi uhulumende weZimbabwe ebe elungisisa udaba oluhluphayo kakhulu olwamalungelo abantu kodwa bengacini kuphela eZimbabwe bebamba iSouthern Africa yonke.
Isikhulumeli sebandla le-MDCT umnumzana Witness Dube uthi kumele kube lesifundo esikhulu ngomsebenzi owenziwa nguMavinga.
Lizakhumbula uDewa Mavinga njengeqhawe ngoba ubengumuntu obelwela ilungelo labantu zikhathi zonke. Ubengumuntu obehlala eqaphile ukuthi akhulume iqiniso engelakwesaba, engelafeva. Njalo ubengumuntu obesenza ukuthi uhulumende azikhuze kokuningi akade engakwenza okuhlukumeza amalungelo labantu. Ngakho ilizwe leZimbabwe lilahlekelwe kakhulu.
UMavinga owasebenzela kunhlanganiso e-Human Rights Watch waziwa kakhulu ngokulwela ilungelo loluntu lokuchothoza uhulumende ngendlela ezakhayo. Akwaziwa ukuba wabulawa yini kwele South Africa. Uchiye umkakhe uFiona labantwana abane. Ngimele iStudio 7 ngumlondolozi Ndlovu.
Wezemaphandleni namhla sisenkabazwe. Uhlelo lwezemaphandleni uEzra Jesus Banda uxoxa logogo othi uncitshwa ukudla nguhulumende.
Ayijambambo ule 94 years ulapha uThemfele evungu. Uhamba njani kati gogo impilo ikhanya inzima uthi inzima uhamba njani la?
Inzima sibi kakhulu. Asiphiwa kudla ukudla uphiwa bona abezayo.
Uphiwa bezani? Kusenziwa ngubani lokho?
Kusenziwa ngoya umbusi unyakagogombe ngibona laba basipho abapha abantu ukudla.
Bathi uphile ngani wena?
Hhayi bathi
bayakwazi ukuthi asowezanu?
Bakwazi kusukela kusesele umunyanga ngokaba azange ngiholiwe ihle kuze kubela namhla.
Heyi nxa bekhuluma nabo bathini? Uyababona ukhulume labo
yabangithi kuyabhaliswa wabhaliswa elamibizwa lisakhulu
ungaka kuyini wena uvele uyiphi iphathi?
Mina
ngi-MDC. Oh, MDC.
Alliance.
Wasukela kudala ku-MDC?
MDC ngo-99.
Ngo-99? Kodwa wayingeni? Abantu bezanu bencitshwa ugogo. Ngibuye nomuntu wezanu yedwa. Ngicela ube lapha ndoda. Ugogo nawo wena ukuzanu. Nxa ubona umuntu omdala ongakale imncitshi ukudla uthini?
Lapha kule system embi. Politics. Abana ndaba lezana kwazi amaxhiko ogogo over age basebenzisa ipolitics. Abana ndabazali abasizalayo abensika abantu abadala abasidabulayo lungu MDC lungwali party bathi akusebenzi khonokho yini wasidabulayo abasizalayo la abazali bethu akula politics phakathi ebudleni. Mina ngihole ngingumntwana ngine 35 years 45 years 50 years but 98 100 years 103 kapatsodi lutho unceda ngani khona
ari kukhulisa le mhlangano wenu wenu
siyakukhomba ta avela
njengoba owabe kwenza kwabe kuyini kwangasoyilini abantu bezana
ngabantu bezana ipolitics abantu bezana straight direct
awumela
khona umbeka abezana
ngani thabisa ukuthi wenu wezana ukhona umqinisele ngakho
ye ngabezana straight abafuni babali bathi bengabazali babo abancisa impili labo abasizalayo singabasizukulu asizizukulwane. Kodwa hey izandla abe MDC kodwa abe basidabula igogo lapha silapha thina singabo laba
ugogo lo ngubizile uyawumbone lapha wena Uyambona gogo.
Ngiyambona kakhulu khona isinene.
Uya kutshela ukuthi ugogo uyadibeka leyakali wakudla iwelfare.
Uyancitshwa. Social welfare kayihole.
So nxa batshela abanye bakho bathini?
Bathi ngabe MDC. Babancitshwa. Bathi ngabe MDC. Why? No reason why. Kodwa ibasidala ulayo. Abasizanayo. Bengabazali. Okhoko ogogo. Kasi nabantwana. Na ne 35 years. 45 years. But ngiyahola everything. Everything. Loka holi. Katholi ilungelo lakhe.
Ukuthi ngobwenzeni. Ukuthi ngoba wasupport enye iparty.
Yeah, kuphela simple that. Uyaforswa ukuthi asupport.
Kodwa uhulumeni bekakufuni lokhu.
Hayi, kakufuni.
Uhulumeni kakufuni lokhu. Kwenziwa ngabantu bona abakhona besigabeni.
Exactly.
Ngoba lokhu ukudla kumele kuthole umuntu wonke.
Kakufuni.
Uzayenzani manje ayida?
Ah, ngizazihlalela. Ndabe ngiphiwa ngabantu abakhona.
Lapha sizwe uEzra Jesus Banda ekhuluma nogogo uAida Mbambo ohlala eNkabazwe. Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Sangena kusigaba esilandelayo sesikhangela ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Uhlangothi lwe-United Nations olubona ngelungelo loluntu seluhlolisisa ukubulawa kwabantu libutho esabalinisetigrey kwele Ethiopia. Kubikwa uba ibutho libulala abantu bahlana ngesikhathi kudinga amaluchacha. Uhulumende laye uthi amaluchacha yiwo abulala abantu abaningi endaweni le. Abantu abaningi batshengisene emigwaqweni namuhla esigodlweni sakwelesi Sudan besola ukuhluthunwa kwentambo zombuso lebutho. Elaphinda labisela esikhundleni umkhokheli kahulumende u-Abdalla Hamdok. Bathi owavunyelwana u-Hamdok lebutho ayisikho abakususela u-Omar al-Bashir esikhundleni ngomnyaka ka-2019. Lokhu kubikwa ngumsakazo we-Voice of America. Umongameli Joseph Biden izolo wethekelele ingcwaba lomkakhe wakuqala u-Nelia wafela engozini yomgwaqo lomntanakhe u-Naomi ngomnyaka ka-1972 esanda kukhethwa ukuba amele iDelaware ejalo leSenate. Abantwana bakhe abangabafana uBo loHunter baphepha engozini le yamjiya esithubeni. Lokhu kubikwa yi-Associated Press. Lokhu isikhathi sezamasiko.
Namhla silobaba uMbuso Ngwenya, ingcwethi kwezamasiko esintu. Sixoxa ngomkhuba wokuchinza.
Baba uDube, isiko lokuchinza leli liyisiko elijule kakhulu. Kangangokuthi angisoze ngiye ekujuleni kwalo ngoba lalihambisana nemfihlo yesizwe. Njengoba uzokhumbula ukuthi ukuchinza lokho kwakuhambisana nokwetshwama noma ukwetshwama. Ukwetshwama lokhu kwakulisiko elalingelokubonga ukudla okutholakala emasimini. Uzokhumbula ukuthi endulo ngesikhathi samakhosi uZulu noma ngithi amahlabezulu ayengavunyelwa ukuthi adle ukudla osekuvuthiwe emasimini ngaphandle kokuba inkosi ikugunyaze lokho. Lokho ke kwakugunyazwa ngokuthi kwenziwe lowo mkhosi wokwetshwama wawuphindwe kabili ke wawuyizigaba ezimbili. Okwakukhona esokuqala isigaba sakhona kuphinde futhi kube khona esesibili. Esakuqala ke kulemkhuba eyayisenzwa kakhulu lapho isizwe sasibuthana komkhulu laphana kwenza imkhuba engeke ngize ngiqambe kodwa eminye yanyayazi. Angiqambi ngoba ijule kakhulu ithinta isiko lasendlunkulu.
Ye, siyakuzwa kakhulu baba Ngwenya. Qhokela phambili sibili utshela abantu ukuthi kwakusenzakala.
Elesibili kwakusiba ileli eloku amabutho ayebamba inkunzi beyiklinya inkunzi leyana beyibhukudele ize ife beyibulala ngezandla bengayigwazanga ngomkhonto noma bengasebenzisanga isikhali. Yikho okwakubizwa kuthiwa yikwetshwama. Bese kuthi ke ngemva kwalokho kuzathi izigaba zonke zizafika laphana lokuyabe kukhiwe emasimini okukholakala ukuthi sekuvuthiwe. Lokho kwakusenziwa ukuthi ke kwakuhamba izalukazi ezazingasangeni engizathi mina emacansini njalo futhi esesiphelele izinsuku zaso. ngethemba abazo ngizwa abalaleli ukuthi lapha nzama ukukhuluma isintu. Bese kusiba lezi labantwana abancane nje abangakazi lutho. Nakhona lapho futhi ngicabanga ukuthi abalaleli bazangizwa ukuthi mangithi abangakazi lutho ngisho ukuthi abantwana bamsulwa. Babe hamba ke lalezi zalukazi emasimini bengena kuwo wonke amasimu ezakhamizi zonke. Behamba bequnta ke lokho okucaba ucaca ngelokuthi sekuvuthiwe, hamba bekuqunta bekuqunta behamba nako bekubuthelele kuzothwala ke kuyiwe khona le komkhulu.
Hayi ke singagqiba khona lapho baba Ngwenya.
Xa sokufika khona lo komkhulu kwinkosi yona izanikeza kwenza isiko nje elalithinta kakhulu uqiniswa kwesizwe. Ngemva kwalokho inkosi isizogunyaza ke ukuthi hayi uZulu wonke sengaqala manje ukuthi adle emasimini. Adla soku izilimo eziyabe sezivuthiwe. Kwakungavunyelwa ngempela ukuthi umuntu atholakala esidla inkosi ngakagunyazi esingathi thina yiku-officializer ngolwimi lesimanje. Kwakufanele inkosi iqale uku-officialize. Kukhona ke imithanithani eyayisenziwa khona lapho ukuze lelo siko phela libe isiko elizabikwa nakwabaphansi ukuthi ke kubongwe nomveli nqanga ukuthi ukwazile ukuthi isizwe sakhe asinikeze ukudla. Bese kuvunyelwa ke bonke abantu ukuthi ayisebengadla. Kwakuthi ke nxa kubuchinswa khona lapho abantu baze besebetsheba ke ngalokho kudla okuvela emasimini betsheba nje amalungu omzima wonke ukuthi adoloqina doloqina doloqina nokuyindlela ikhombisa ukuthi umuntu unikezwa amandla avela ezilimweni ukuthi aqine ngempela nxa esekudlile lokukudla abe yindoda noma abe ngumama ozoqinisa umuntu.
Aye, wona mhlasi malapha kuhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu suku zonke. Besixoxa lomnumzana Mbuso Ngwenya, ingcwethi kwezamasiko. Ngithemba lokuthi siyahlangana singabaphilileyo ngeviki ezayo.
Senhana masiko wesenzi bomandla, lo baba mkhulu masiko babe lobola use.
Sibe sizwe ezokholo lesiKristu silontuka melikomo.
Ngiyalamukela kuhlelo fuselela umoya igama ngontungami lenkomo. Lamhlanje ngilomfundisi usenisipanda. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabingelela abalaleli namhlanje kusihlwa. Ngiyabonga ukwamukela kuhlelo.
Usiphatheleni lamhlanje?
Nizabala ku-Isaiah chapter 9, iverse ka-6. Ngokuba sizalelwe umntwana, siphiwa indodana, umbuso uzakuba semahlombe akhe, negama lakhe liyakuthiwa umluleki omangalisayo, uNkulunkulu onamandla, uyise ongunaphakade, inkosi yokuthula. Ngiyabona ukuthi kule viki leviki lelandelayo kulokuphithizela sonke sikhangelele ukuthokozelela ilanga esilibeka ngokuthi ngelokuzala kukaJesu, ilanga leKhisimusi eleChristmas. Kodwa kuqakathekile ke ukuthi sizwisise ukuthi kutshoni njalo ke sithokozelane. Okokuqala siyahlangana naye lapho Isaiah esithi yena sizokuzalela umntwana, sizokuphiwa indodana ngoba umbuso uyabo phezu kwamahlombe akhe. Kutshoni lokhu? Okokuqala sinanzelela ukuzehlisa okwenziwa uNkulunkulu, bengathi umusa kaNkulunkulu kithi thina bantu. Ngenxa yokuthi sasesehlukanisiwe laye uNkulunkulu, simele njalo sibe ngabantu abazakuba ngaphansi kolaka lwakhe. Kodwa uNkulunkulu wananzelela ngomusa wakhe ukuba kuyadakala ukuba abantu basindiswe. Wadinga yonke into, ingilosi kumbe singathi abantu amaprofitha wonke, kwakungeke kwenzakala. Kwadingakala ukuthi indodana yakhe eyodwa ibe yiyo ezayo. Ngakho kokuqala siyananzelela lapho Isaiah ukuthi ngokuba sesizalelwe umntwana, uNkulunkulu wabuya engumntwana wazalwa engumntwana engumuntu enjengathi esenzela ukuthi azwisise njalo akwanise ukuthi abe yingxenye yethu ukwenzela ukuthi nxa esindisa kungathi hayi wayekwanisa ukumelana lesono ngoba wayeyingilosi kodwa wamelana lesono wamelana lokuhlukuluzwa lapha emhlabeni enjengathi engumuntu wenyama njengathi ukuzala kwakhe uJesu kwayivele kumangalisa ngenxa yokuthi umamakhe wamzala engazange ahlangane lomuntu ongubaba wazalwa ngamandla kamoya oyingcwele ilizwi likaNkulunkulu lithi lona siphiwe indodana uAdamu wokuqala owayengumuntu wehlulwa yisono kodwa uAdamu wesibili owayenguJesu Kristu wasinqoba kisono esiphambanweni ngokunqoba kwakhe isono lokuchithakala kwegazi lakhe wasenzela waphawula ke isivumelwano esitsha phakathi kwethu laye uNkulunkulu esenza ukuthi sibe ngabantwana bakaNkulunkulu. Nanzi indaba ezinhle okwesithathu bengifuna ukugcizelela. Yonke imini imbuso izokuphela kumbe kungabe kungamakhosi, kumbe kungabe kungama-president, kumbe kungabe kungabo-queen labo-king, kuyaphela konke kuyotshabalala. Kodwa umbuso wakhe ongaphezu kwamahlombe akuJesu kawusozuphele ukhona kuze kube naphakade. Umlaleli wami ngifuna ucabange ngalindlela sikholisa silungisele iKhisimusi asithokozelele nini ukuthi uNkulunkulu wehla engumuntu njalo eyindodana ezosindisa ezosikhulula esonweni.
Kuyiphethe mfundisi.
Sasithandazeneni baba ngegama likaJesu siyabonga ukuza kukaJesu eyindodana ezosindisa njalo esikhulula lapha emhlabeni baba sesithandaza ukuba ngabe ngokuzwa lilizwi lingangena enhliziyweni zethu uJesu azalwe kakutsha phakathi kwenhliziyo zethu asikhulule esonweni ngegama likaJesu ngiyathandaza.
Lo bekulohlelo fuselela umoya silomfundisi uSenisipanda tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo lilami untungami linkungo.
Siyabonga kakhulu untungami linkomo. Kuhlelo lwabatsha ake sizwe ukeza uJesus Sibanda exoxa losakhulayo ohlala elowakweru.
Justin Jabavu. Wenzani laba mnumzana Jabavu?
Mina ngiza ngokugebha nje. Ngiphila ngokugebha ndodayo. Yikungiphilisa ukugebha.
Ugebhani phela.
Igolide.
Ulithengise ngani?
Ulithengise emayini ezimayini ezibiza khona.
Ebantwini labathengayo.
Hayi, umayini.
Uyimenethe
ba mine kwenzisa kona.
Unjani kodwa umzimo okukhona ehlala nabo lapha leni?
Umzimo usihlala khona kubanjilwa kuphi. Akuphileki ukugebheni nabo ngoba emamayini endawo. La maprize angikhona egold. Sicinisekelwa ngamabhondi. Izinto azadingeki ngamabhondi.
Libanjelwa njani nxa silibanjela?
Kunje kuthengwa amabhondi. Ikuthenga iyusa igold ngeyusa in 50 something 52 but we find utona whenever mine wangona bathenga manje babe kufanele ukuthi bakuthenga ama 20 something befaka ibond xa su rate ngoba hayi into zangwanzi
wena ulemuli
imbuli lalo
ubaphilisa njani?
Hayi kuncengiza jisa akulo ukwenza ikuncengiza.
Uncengisa ubamba bamba lapha nalapha.
Lapha nalapha
ukwenza ukuthi ugcwele kanti singalibona abagcwele lapho ugweja liyenza njalo. Alilwi uthwala limazana.
Hayi, akungokulo kanti sakukho. Hayi, kanti sakula kulo.
Azaba kuchaywa yena.
Hayi, hayi akaze njalo. Akaze njalo.
Kodwa kungani kungoba bakuphela abagembela?
Kuhlangene nabo omama bakhona. Bayigipa.
Bagets
sizindawo ezijene ukuba wendawo egibha omama but bihlala nabo baba futhi njalo.
Lapha lizwe uEzra Jesus Banda exoxa losakhulayo ongutshekeja ohlala elowakweru. Singakagqibi uhlelo lwanamhlanje wathi sikhangele ebesilazo. Abantu abaningi sebelungiselela ikhefu leKhisimusi eZimbabwe ngesikhathi limemethela ngamandla igciwane le-COVID-19. Odabuka eZimbabwe ohlala kule South Africa ujova ibhayisikili esuka eGoli elubhekise eZimbabwe. Uyakhala ugogo othi kanikwa ukudla ngabalandeli bebandla leZANU-PF lohulumende. Siqhuba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje. Wonivalelisayo ngukhipstoo.